This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, mbudzi 12, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzeMDCT 25 dzinosungwa muHarare mushure mekuratidzira.
Mamwe madzimai munyika anoti haana chivimbo nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri United States muZimbabwe ave kusiya basa achienda kunoshandira kunyika kwake vaBruce Wharton vanoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza zvinobuda mumatare edzimhosva kuitira kuti America ibvise zvirango zvayakatemera vamwe vanhu vemuZimbabwe vakaita semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vava vanoshanda navo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi, vaWharton vati zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuri pavarimi vese vakatorerwa mapurazi apo paigariswa vanhu patsva makore anodarika gumi apfuura.
Mutemo uyu unotaura zvichemo zvedu pamusoro peZimbabwe pamwe nekuti ingaite sei kuti tibvise zvirango izvi. Zvimwe zvacho kuremekedza kodzero nemidziyo yevanhu pamwe nekuripa varimi vese vakatorerwa minda yavo.
Pari zvino pane vanhu 106 nemakambani 65 akatemerwa zvirango zveupfumi nenyika yeAmerica. VaWharton vati mutemo wakashandiswa pazvirango izvi weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA unotaura pachena zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Vaenderera mberi vachiti mutemo uyu unopawo mutungamiri weAmerica mukana wokubvisa zvirango izvi panguva ipi zvayo kana zvinhu zvichinge zvanaka muZimbabwe. Vatiwo kunze kwezvirango, mutemo uyu unopawo America simba rekubatsira Zimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvikwereti zvayo, vakati ndosaka nyika yavo yange iri kutsigira chirongwa cheStaff Monitored Program icho chiri kutungamirwa neInternational Monetary Fund. VaWharton vatiwo America yakatsigirawo urongwa hweZimbabwe hwekugadzirisa zvikwereti zvayo kumusangano weIMF wakaitwa kuPeru Lima mwedzi wapfuura. Panyaya yeupfumi, VaWharton vati Zimbabwe inogona kusimudzira mabasa ekurima neupfumi kana ikapa simba kuvarimi kuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga kuti vaite basa ravo, vachiti kana mabasa ekurima akasimukira maindastri anosimukawo. Pari zvino varimi havakwanisi kukwereta mari kumabhanga sezvo pasina chinoratidza kuti ndivo varidzi veminda. Asi vatiwo zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo yakajeka inokwezva vemabhizimisi vekunze, vachiti mutemo wokupa upfumi kuvatema hauna kujeka uye unoita kuti vemabhizimisi vasauye munyika. Kunze kwemitemo yakanaka, VaWharton vati runyararo nekugadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kunodiwa kuti nyika ibudirire. Vati semaonero avo, remangwana reZimbabwe rakanaka chose kana ikadzika mitemo yakanaka. VaWharton vati vari kusiya basa muZimbabwe vachienda kuWashington uko vari kunotora chinzvimbo chepamusoro uye vange vashanda muZimbabwe kwemakore matatu, akandeke chipiri vachishanda muZimbabwe sezvo vakamboshanda muno zvakare vachitungamira chikamu chemuzinda wenyika yavo unodyidzana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the Voice of America.
Gweta uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vachishanda nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwidza nyaya kumatare yekuti vana havafaniri kurangwa neshamu kana vachinge vakanganisa vachiti uku kuchikora bumbiro remutemo idzva. Asi mukuru wedare iri uye vari mumwe wevatongi vapfumbamwe vari kunzwa nyaya iyi vaGodfrey Chikausiku vakati vanoda humbo hwakasimba hwekuti izvi zvikarega kuitwa vana havazoite nini here. Mukuziya nyaya iyi tabata vabiti.
Vazhinji tinokura chirohwa, but chinozoitika padambudziko apa nderekuti vazhinji tinoziva vana vakakura vachichengetwa nanamai nini, nanabamudiki, nanabamukuru, mastep children. Takakura tichidziva vana mubvandiripo vairohwa zvokutofa chaizvo. Mastatistics atinavo anotaura nezvevana vakatoremara, vamwe vakatobva maziso, vamwe vari kutokamina nokurohwa nemubereki kana kuti nemunhu asiri mubereki. So zvochireva kuti tichinyatsochengeta kodzero dzevana, zvakutongoreva kuti takuchifanira kutsvaga mamatano ekurayira vana vedu asiri kurova vana. Anogona kunge ari kuyekuti handikupe pocket money, kana kuti enda unosakura ukakanganisa ndikuti usakure pakati, kana kuti vari madhorobha ukakanganisa hausi kuzoona programu yako yetelevision SpongeBob SquarePants kana kuti Tom and Jerry. Ngatiitei hunhu iwoyo kuti vana, nokuti tikanyanyorova vana, vana vanobuda vari nini.
Asika pane zvatiri kuverenga nezvinenge zvangasvibuda kumatare vachidya usiku vanenge vanga vasinganyatsowirirani nenyaya yekuti pangonzi vana ngavambomira kurohwa vachiti pada vanogona kuzoita zvakare chamuramba mhuru vachiita musikanzwa.
Dare redzimhosva reconstitutional court rine vatongi kana kuti majaji 9. So vachidya usiku mumwewo wemajaji wayo. Saka semumwewo wemajaji ane kodzero yekubvunza mubvunzo. Ende vese vaibvunza mubvunzo. Zvingadaro zviri kuti vamwe takurawo, saka tinoona kunge pasina something wrong kurova vana. But vechidiki vemazuva ano unokwanisa kunyatsoona kuti no, kodzero dzemwana hazvichaita ba kuti mwana arohwe. Chimbondipaiwo mufananidzo wemwana musikana. Baba vonzi vari kurova mwana musikana. Zvinhu zvinorwadza. Zvino kana tati mwana musikana acharohwe, kono mwana mukomana anorohwei?
Gweta uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Zimbabwe ichishanda nebhanga reAfrican Development Bank kana kuti ADB uye vanokweretesa mari muAfrica iri kuita musangano wekutanga wakanangana nekuumba mushandira pamwe panyaya dzezveupfumi uye kudzikisa uwandu hwevanhu vosiya nenzara. Musangano wemazuva maviri uyu uri kupera nhasi muHarare uye wakaparurwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Vamunangagwa vakati zvakakosha kuita misangano yakadai kuti paite kujekeserana pakati pehurumende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvegwara reupfumi vaObert Mpofu, avo vaudza Studio 7 kuti misangano yakadai iri kubatsira zvakanyanya kuti Zimbabwe ijekesere vekunze kuti yagadzirira kudyidzana navo uye kupindura mibvunzo yavangave vainavo. Vampofu vativo veIMF neWorld Bank uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapinda musangano uyo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti Zimbabwe yave kuburitsa pachena kuti chirongwa chayo chekutarisa kumabvazuva chete hachisi kushanda. Tabata vaKanyenze kuti tinzwe maonero avo nezvemisangano yave kuitwa neZimbabwe iyi.
Chinhu chakanaka chose kuti Zimbabwe igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika, nokuti pari zvino nyika haina kumira zvakanaka nokuda kwokuti takagara makore anopfuura gumi nemashanu tisingadyidzani nedzimwe nyika, tichingoti tinozviita toga. Asi patasvika iko zvino tave kuratidza kuti tave kuziva kuti hazvigoni kuti Zimbabwe ifambe yoga, inotofanira kunge ichidyidzana nedzimwe nyika. Saka naizvozvo ndo zvatiri kuona iko zvino kuti mamhanyiro ari kuita mapazi akasiyana siyana ehurumende kuedza kudyidzana nedzimwe nyika kana kuti nemamwe mapato akaita sana Africa Development Bank, vana IMF, World Bank, vana ILO na United Nations amgangotaure vese vese pane kumhanya kwakasimba chaizvo kuedza kuona kuti ukama wedu wagadziriswa chino chinhu chakanaka chose.
Asika vamwe vari kuti makurukota ehurumende haasi kuimba himu imwe chete, vamwe vari kuti vekunze ngavauye, vamwe vachiti ngavasauye, vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe. Ibasketi ratizirai
hongu ndozvinoitika kana masvika panguva dzakadai. Magara makore sekurewa kwandaita gumi nemashanu musikadyidzani nevamwe, vamwe vanonge vatofunga kuti ndizvo chaizvo kungogara uri wega, vamwe zvakare vanenge vave kutya kuti ukati mumwe asvike padhuze newe pedyo newe anozoona zvimwe zvinhu zvakasina kumirira zvakanaka zvamanga muchiita. Asi patasvika iko zvino tasvika pamvura yacheka makumbo, nokuti mucharangarira kuti takambomiramira tichiti haa kana vamwe vakaramba zvavo isu tinodyidzana nevekumabvazuva havana China. Asi kuedza kwatagore rapera rapfuura kusaina madeal 9 nechina, asi hapana zvakabuda. Saka izvi zvava kuratidza kuti zvatsveyama.
Nyanzvi nyadzo zveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare.
Misangano mizhinji inoshevedzerwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe inonzi inenge ine chaunga chevanhu kunyanya madzimai, ukuwo makurukota ehurumende achikwikwidzana kuvepo pamisangano iyi. Zvinonzi ukaona huwandu hwevanhu vanenge vari pamisangano iyi pamwe nekurumbidzwa kunenge kuchiitwa amai Mugabe, unogona kupedzisira wofunga kuti mudzimai wemutungamiri wenyika ane rutsigiro rwakanyanya. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Patricia Mudadigwa anotipa pfungwa dzevanhukadzi vakawanda pamusoro pemudzimai wemutungamiri wenyika.
Vamwe vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vachiunganirwa neruzhinji havafaniri kuzvitutumadza kuti vane rutsigiro, sezvo ruzhinji rwevanhu ava vasingavatsigiri nemwoyo wavo wese, asi kuti izvi vanozviita nekutya. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Funga Masaiti, avo vanogara muHarare.
Tingati rutsigiro rwainarwo iye zvino izvi nderekumanikidza vanhu kuti vamutsigire, ende kuti asucceede Grace haafi akasucceeda nokuti rutsigiro rwake nderekumanikidza vanhu, ende vanhu ari kuvapusha kuti vaite zvinhu zviri wrong. Ndiroyaro rokuti ari kukomekedza vanhu kuita zvavasingadi. Ende Grace hatitarisiri kuti tingati munhu uyauya anova a sister to someone. Tikatora nauya mai Mujuru, hatina kutarisira kuti Grace achasvika pakutema mai Mujuru nematombo sekutaura kwaaiita, achiwanikwa nokunobuda even mumamedia achitukirira mukadzi akafanana naye.
Mozvare Masaiti vanoti zviroto kufunga kuti amai Mugabe vangaite hanya neumwe munhuwo zvake, ivo vachitadza kuita hanya nemurume wavo anovava Mugabe, avo vakwegura vasachakwanisi kuita basa ravo nemazvo.
Grace takamutarisa munhu anotarisa zvemhuri yake chete, munhu anozvitarisa iye asingatarisi kuti umwe munhu ari kurarama sei. Saka Grace tingamuti munhu uyauya asina basa neumwe munhu, asina basa nekuti umwe munhu ararama sei. Zvakangofanana nemurume wake chaiye, munhu waanotoomesera kuti anotoona kuti murume wake haachazvikwanisi, but munhu waanoramba achingosundaidza kuti ita zvakati chero asingachazvigoni. Saka Grace pachake munhu iye anoda kubudirira kwake kusinei nevamwe vanhu.
Mumwe mugari wemuHarare muzvare Yuvhoni Musarurwa vanotiwo zviito zvaamai Mugabe zvinoratidza kuti havana hanya nevamwe vanhu, kusanganisira vana vari kukura avo vavari kumanikidza kuenda kumisangano yavo munguva yavanofanirwa kunge vachiita zvidzidzo zvavo.
Tini ndinonyorwa dzonoti ndiri munhukadzi kuti iko zvino unoona mwana ane waunenge wagezesa kuti aendewo kuchikoro anokokorodzwa kunzi ngaende kurali yaamai. Kana vari amai ngavasiye vana vadzidze, kana vaine sapoti ngavasiye vana vadzidze.
Muzvare Musarurwa vanoti amai Mugabe vari kuratidza unhu hwavo kuburikidza nekutadza kutsigira vanhukadzi. Muzvare Musarurwa vanoti amai Mugabe vari kutadza kuzadzisa zviga zveBeijing Conference zvakaitika muna 1995 zvinokurudzira kusumudzirwa kwevanhukadzi.
Inini ndinoti amai Grace Mugabe havana rutsigiro rwainarwo kunyanya kumadzimai, nokuti mugore ra1995 kwakaitwa inonzi Beijing Conference. iyo yakaenda yakanovandudza kuti vanhu kadzi vanofanira kusimudzirwa. Tichitarisa nyaya iyoyo, tirona Mai Grace Mugabe varo vari pamberi kudzinga mumwe wakadzi, kungave kudare reparamende, kungave kana kumusoro kune zvematongero enyika tikasasa, madzingiro avakaita, kupopota, kutsvuka kwavaiita aive mutevedzeri wenyika, isu sevanhu kadzi tanga tafara kuti at least tawanawo mudzimai anova vice president munyika. Zvichatibatsirawo kuti zvichemo zvedu zvatichaendesa zvichange zvichinonzwikwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Muzvare Sickness Chikandiwa vanoti Mai Grace Mugabe munhu ane makaro uye vakatonga vanhu vanenge vari parumana nzombe sezvo vasina rudo kana hanya nevamwe vanhu.
Grace zvinenge zvakamunakira iyi rando zvaanoita panguva iyo, kana achiona kuti pachinzvimbo chauri iwewe chinogona kumuita kuti paari kuda iye zvimunakire, anogona kuti anga ari padhuze newe. But anytime yaanzwa kunzwa kuti no iwewe uyo hauchashandi kwandiri, anogona ngokurasira kunzo munhu wokuti anongokuda kana achida zvaari kuda iye, kana asisina zvaari kuda iye anokukanda kunze. Ende mwoyo wake handiziti mwoyo wakaita sei, bhozvo zvakafanana neizvezvi kuchinzou kunonzi kuchinzou famu kwaakabvisa vanhu achitada kuisa mhuka. Mhuka ingakosha here pane munhu? Iye zvikutaura kwatiri kuita vanhu vacho nanhasi vari panze, haana kana rudo kwokuti azive kuti ava vanhu vakangofanana nevana vangu, vekuti vanodawo pekugara, vanodawo mvura yakanaka yekuti havasangani nezvigwere. But vanhu ivavo vari mustriti anodarika achienda kunhingirikini kwake kwako kumazooko achivaona vanhu ivavo vari musaidi merodhi, haana shungu nawo. Saka zvekuti angazoita mumwe munhu kuti uyu ari padhuze neni here kana nyatsomuchengetedza, izvozvo haazvikwanisi. Chake chaanogona kuburitsa mashoko asina huvako, mashoko asingatarisirwi kubva kune munhu anonzi amai.
Muzvare Chikandiwa vanoti Mai Mugabe vakaita manyemwe ekuti vane rutsigiro vanenge vachizvinyepera sezvo rutsigiro rwavari kuwana rwuri rwevanhu vanovatya, sezvo muZANU-PF muine kushisidzirana kwemhando yepamusorosoro.
Rutsigiro rwavari kumupa nderwekutya, nekuti vari kutya murume wacho. Ndivo vari kutya kuti ndikadaiwo kuna amai nemurume, nenyaya yekuti sistemu yavakaisa yavakazvitenderedza nayo isistemu inotyisa, yekuti ukaita zvavasingadi ivo unoswera washayikwa sezvakaitwa itaidza mara. Saka vanhu kutya, havasi kumuvaisa vari kuti kuna amai chinyi, munhu wese kuna amai, vari kuitira kuna amai nekuti vari kutya kuti vanoshayikwa, vanonyangarika, vanhu vane mhuri.
Asi mumwe anotevera zviri kuitika munyika vatichaona muza vanoti hazvigoni kuti munhu angafarirwa nemunhu wese kana kutsigirwa nemunhu wese kanawo kuitira rudo kumunhu wese. Nokudaro Mai Grace Mugabe vane vavane hanya navo munyika.
Zvavanoita kuvanhu vaanofarira zvinoita kuti vagonzi ndimai venyika, nekuti vanovataridza rudo rwavo rwese. Asi zvavanoitawo kuvanhu vavasingafariri zvine hutsinye mukati, zvinoita kuti vagoita sekuti havasi mai venyika.
MuZANU-PF Mai Mugabe vanodeedzwa nezita roruremekedzo rekuti amai. Asi nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti veruzhinji kuti vanyatsoziya mudzimai uyu vanofanirwa kupenengura zvakadzama upenyu hwaMai Grace Mugabe kubva panguva yavakaita vana vaviri navamugabe. Mushakabvu Sali Mugabe vachiri vapenyu kubvuta kwavakaita mapurazi evachena 14 ane mahekita zviuru 16 kusanganisira purazi ravakadzinga vanhu vatema kuti vachengetere mhuka, pamwe nemapindiro avakaita mune zvematongerwo enyika gore rapera vachibva vaenda panhongonya yebazi rezvevanhukadzi muZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Varwisi vechikwata cheIslamic State vanonzi vakaponda zvine rusarura marudzi evanhu vemuIraq uye kupara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Mashoko aya aburiswa neUS Holocaust Memorial Museum nhasi. Zvinonzi chikwata ichi chakauraya maKristu, maYazid, maTurkmen, maShabak, maShabien, maNdien neverudzi rweKakai mudunhu reNinive pakati pachikumi nanyamovhuvhu gore rino.
Mm. masangano United Nations, African Union neEuropean Union ari kukurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pehurumende yeBurundi nevanoipikisa kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika riri munyika iyi ripere. Izvi zvaburitswa mugwaro ranyorwa nemasangano matatu aya nhasi. Masangano aya akurudzira kuti paitwe hurukuro nechimbi-chimbi muEthiopia kana kuti muKenya dzichitungamirirwa nemutungamiri weUganda vaYoweri Museveni.
Nyanzvi dzemamiriro ekunze nedzekurima dziri kupanga varimi pamwe nehurumende kuti vagadzirire dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze rakatarisana nepasi rose kusanganisira Zimbabwe. Mvura ine mhepo yakasimba zvikuru inonzi El Nino iri kutarisirwa kuuya iine simba kudarika mamwe makore, izvo zvinonzi zvichashandura mamiriro ekunze, dzimwe nyika dzichiwana mvura yakawandisa, dzimwe dzichitoshayiwa mvura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinotarisa nezvemamiriro ekunze reEnvironment Africa vaBarnabas Mawire pamwe nemutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa. Tatanga nekubvunza vaMawire nezvekuyipa kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Zviri kuitika ndezvekuti kana takatarisa ongororo yakaitwa pamwaka watakatarisana nawo kana kuti mwaka watinofanira kunge tatova mauri, tiri kuonekwa izvo kuti mvura yedu inenge isina kunyatsomira zvakanaka, kureva kuti inenge isinganyatsonaya zvine tsarukano. Mwaka uyu uri kutarisirwa kuti mvura inogona kunaya iri shoma, uyezve kana yanaya iri shoma tinoziva kuti izvi zvinoita kuti mbesa dzinowanzorimwa nevarimi dzisasvike kana kuti dzitizwe nemvura dzisati dzakwanisa kuti tiwane raramo kubva kwadziri. Saka rinova dambudziko zvikuru nekuda kwekuti isu muno muZimbabwe raramo yedu iri mukurima.
Vachabikwa sevarimi, izvii zvamungaitawo kugadzirira kutarisana nedambudziko riri kutarisirwa rekushandika kwekunze iri?
Tinotambira tichitya, asi takazvinzwa zvekuti zviri nani kuudzwa kuzvidziviswa. Tingakwateta nyanzvi dzese vana Mawire vava nevemeti vedava kuti vataura kuti tizive zvatitarisana nazvo. Tinozvitya, asi zvinoita kuti tikurudzirane kuti tione mashandiro, tiite zvinhu zvedu zvinoenderana nekutarisirwa kuitwa mwaka ikoko. Ruzhinji rwedu muZimbabwe tajaira kudya chibage tichinzwa staple food. Ndezvatajaira tichisiya zvedu zvatakapiwa naMwari izvo. Kana tada kurima chibage ichocho, ndati mbeu dzavepo dzimwe dzakautya makore apfuura matomatoma. Makambani ekugadzira mbeu vakazoonawo kuti kunze kunenge kuchiramba kuchineta, saka mbeu dzikuramba dziburitswa dzinoibva munguva shoma-shoma dzikazi dzechibage idzodzo. Mbeu dzedu dzedze dzepasi chigare dzatikasikirwa namusikavanhu kutinadzo muno, zviyo, munga, mapfunde, ngatisadzirasa izvozvo nokuti imbeu dzekuti dzikangomera nemwaka wekutarisirwa uyu hatitadze kukohwa zvachose, tinotokohwa chete.
VaMawire, tinoonawo kuti dzimwe nyika dzinonzi dzinogadzirira kana dzaziviswa kuti mamiriro ekunze akaipa. Tingaonawo here Zimbabwe ichikwanisa kuita izvozvo?
Zvechokwadi, nyika yedu inokwanisa kuzviita nekuti kana takatarisa panguva yatiriyo inei, ndiyo nguva zvakare hurumende yapo inenge iri mubishi rekugadzira bhajeti. Saka tinenge tichitarisawo kuti panenge pachigadzirwa bhajeti apa pabva patorongwawo zvimwe zvinokwanisa kuiswa parutivi kuti zvitibatsire mudambudziko ratakatarisana naro iri. Saka zvese izvi zvinenge zvitoda kuti hurumende igadzirire uye vanhu vaudzwe, uyewo vanhu pache zvavo semhuri sezvambenge zvichirehwa naChabikwa vanofanirwa kutotanga kugadzirira uye vanofanirwa kuita ukama nenyanzvi, kunyanya nyaya dzine chekuita nekurimisa varimisi vaivaya vanofanirwa kutoita bhande nebhurugwa, uye vanofanirwa kushandisa information iyo iri kubva inonzi weather information iyo. Tinoona muno muZimbabwe kashoma vanhu kuti vateerere weather information vachiishandisa. Zvimwe zvandiri kuona zvinokwanisa kuitwawo futi nevarimi zvatinofanirwa kuti tikurudzire kuti zviitwe, kunyanyanya vanochengeta mombe vayavaya ngavatarise mombe dzavo kana vane dzimwe dzavanokwanisa kutengesa kuti vasare nedzimwe vachengetedze dzimwe. Zvinofanirwa kuitwa izvozvo pane kungotarisa danga richizoparara rese.
Vachabikwa kurudziro iri kupiwa navamawire yekuti varimi vasaomera mombe vachingozitarisa nekuti danga rakazara asi pachizoita dambudziko rekudzinoshaya ufuro nemvura yekunwa dzichifa.
Aiwa ndizvozvo. Muno mutisati tasangana nemwaka wati kutarisa wakanyanyisa kuipa uyu mombe dzimwe nzvimbo dzanga dzichingogara dzichifa nekunzi dzashaya chikafu. Ichokwadi ikurudziro inofanira kuti varimi vakudziwe kuti pane kuti wozochema kuti mombe dzafa nenzara. Dzafana kushaiwa mvura kuti mvura yekumwa chaiyo ichanetsa mombe idzodzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa. Manzwiwo zvakare kubva kumukuru wesangano reEnvironment Africa vaBarnabas Mawire. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Nengo dzevechidiki dzebato removement for democratic change makumi maviri neshanu kusanganisira mumwe mutori wenhau dzasungwa muHarare nhasi zvichitevera mirizhonga yaitika pakati pemapurisa nevechidiki ava pavanga vachiratidzira. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutori wenhau asungwa ndiShadrack Manyere uyo anga achitora mifananidzo yevanhu vanga vachifora ava. Vechidiki veMDCT vanoti vaneta nemapurisa anongochengetedza bato riri kutonga reZANU-PF chete, vakati vanoda chikamu chevanochengetedza runyararo munyika chivandudzwe pamwe nekuti mhirizhonga iri kuitika pakati peMDC neZANU-PF imiswe zvachose. Vechidiki ava vanga vachidarika makumi matatu vatangira kuratidzira papost office muna Julius Nyerere ndokubva vatandaniswa nemapurisa asi vachiungana zvakare kuti varatidzire. Mutevedzeri wemutauriri weMDCT mudunhu reHarare Bridget Nyandoro anoti vacharamba vachiratidzira kudzamara zvinhu zvanaka.
Okay, tanga tichiratidzira pamusoro pekuoma kwakaita upenyu, kuoma kutambudzika kwakanyanya kuri kuramba kuchiitika muZimbabwe kubva panguva yatabva pasarudzo dzemuna 2013.
Nyandoro ati anoshamiswa nekuita kwemapurisa ayo anogara achivasunga kana vachiratidza kunyunyuta kwavo.
Iratidziro yedu yabudirira hongu mapurisa vanozama apo neapo kuti vatimise, but ndinoshaya kuti chikonzero chavanotimisira chii, because zviri mubumbiro remutemo kuti kana vanhu vasiri kufadzwa nezvavanenge zvinenge zvichiitika munyika vane kodzero yekuratidzira.
Munyori mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vanoti kunyange zvazvo mapurisa akavasunga vacharamba vachinyunyuta kamirizhonga yapera.
Ndingati zvaitika nhasi hazvina kuti shamisa sitereki maitire ZANU-PF, asi what happened izvozvo ndezvekuti tiri kuti pasungwa 125 zvashuwa kuti hurumende iri kutya ende iri kupanika, but izvozvo kusungwa kwavanhu ivavo hakutitadzise kuti tiendere mberi semusangano weMDC muHarare kuti tisunungure kuti mhirizhonga ipere muHarare.
Mhirizhonga pakati peMDC neZANU-PF iri kuramba ichiwedzera, vebato reMDC vachiti mapurisa ari kuita rusarura sezvo akarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF. Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vechidiki vasungwa nemapurisa ava vari kumiririrwa nesangano ravo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM chiri kutarisa dambudziko rakatarisana nemadzimai zvichitevera kudonha kweRand rekuSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1 202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Nengo dzeMDCT makumi maviri neshanu dzinosungwa muHarare mushure mekuratidzira.
Madzimai akawanda anoti haana chivimbo nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kana mshitao titumira tsamba mboja, titumire ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa na odzedu pa website yedu ye www.voashona.com. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya imoko Chris Gande na Jonga munaudze chirungu.